manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 28 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mashoko aparuhwa nemakuti nehurumende pa midterm budget ya 2022 mukati mezuva ranhasi. Haana kunyanyisa kuunza mufaro zvikuru sei kuvashandi vehurumende.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vanoparura nhasi urongwa hwavo hwekuziya mashandiro aita budget ravo kusvika pari zvino kana kuti midterm budget review.
Yati haichakwanisa kupa vacheri vezvicherwa vemigodhi magetsi. Zvikureva kuti nyika yeZimbabwe yasangana nedambudziko guru chaizvo.
Zesa youdza sangano rinomirira vezvemigodhi reChamber of Mines kuti harichakwanisi kuwanisa makuwanisa makambani zvicherwa aya magetsi. Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vanoti kumashalaland central newest kwaberekera ingwe sezvo vave kushungurudzwa nebato rezano PF ukuwo vakuru vebato rezano PF vachiti anoita mhirizhonga achatakura muchinjiko wake. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutole Ncube nhasi vaparura mamiriro akaita zvinhu pakati pegore vachitarisa nyaya yebhajeti kana kuti midterm budget review mudare reparamende. VaNcube vaderedza kubva pazvikamu zvishanu kubva muzana nechidimbu kana kuti 5.5% kusvika pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% muono wavo panyaya yekukura kwehupfumi. Vati izvi zviri kukonzerwawo nekusagadzikana kuri kukonzerwa nekurwisana kuri pakati peRussia neUkraine. Vatiwo vari kutarisira kuti zvinhu zviri kutengeswa kunze zvichawedzera nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% kusvika pamari inoita mabhiriyoni matatu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 3.5 billion yeUnited States dollars. Zviri kutengwa kunze zvinonzi zvawedzera nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore. VaNcube vatiwo mumwedzi mitanhatu yegore hurumende yakakwanisa kuwana mari yemutero inosvika madhora emunyika anodarika mabhiriyoni zviuru mazana mashanu nezvitanhatu kana kuti 506.6 billion dollars ikashandisa mari inosvika madhora emunyika mabhiriyoni mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 534.5 billion dollars. Izvi zvinoreva kuti hurumende yashandisa mari inodarika mabhiriyoni makumi maviri kana kuti 27.9 billion dollars iri mari yemunyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma.
Mashoko aparuhwa ndingangoti nehurumende pa midterm budget ya 2022 mukati mezuva ranhasi. Haana kunyanyisa kuunza mufaro zvikuru sei kuvashandi vehurumende. Vanga vachitariserawo kuti mhoro yavo inokwanisa kuwedzerwa zvichienderana nekukwira kwemitengo iri kuita zvinhu munyika. Tingangoti mwedzi yapfuura sekuti tingangoti iye inonzi annual inflation yakadarika 192% mumwedzi waJune.
Izvi zvinorevei vaBoroma?
Zvichireva izvo nokuti iri kukwira zvisiri kuenderana ndingango tinokuwedzerwa kuri kuita mari vashandi vehurumende. Saka hurumende yapaiwo mashoko yekuti inonzi tax free threshold inenge yava 50,000 Zimbabwean dollars pamwedzi wega wega. Tichitarisa mari nemari inotambirwa nevashandi vehurumende, zvinoreva kuti vashandi vehurumende havana zvizhinji zvinenge zvati chinjei, kureva kuti vanenge vachitambira mari inenge ichitori pasi pe 50,000 Tichitarisawo kuti vashandi vanenge vachishanda mumakambani akazvimirira ega mukati menyika vanotarisa hurumende ende tikangoti pamuhure yavanopawo vashandi vavo. Saka na tax free threshold yaitwa 50,000 kureva kuti havambochinjewo mari dzavanotambirisa.
Zvii zvamanga muchitarisirawo?
Tarisiro yanga iri yekuti hurumende yanga ichazoisawo tax free threshold ye80 kana kuti 100,000 zvichienderanawo ndingangoti ne cost of living yemhuri ye6 kana kuti standard family of 6. Ndingangoti iyo yanga ine figure yekuti cost of living pa family of 6 muna June yaida 111,000 pamadhora emuno muZimbabwe kuti ikwanise kurarama pamwedzi. Saka kureva kuti vashandi vehurumende ndingangoti havana zvizhinji zvavanga vavafarira pamashoko aparurwaya. Chechipiri ndechekuti hurumende yataura iyo kuti mari yaichada kushandisa ndingangoti in terms of government expenditure mugore ra2022 yawedzera kubva pa968 billion mari yemuno kuenda pa1.9 trillion.
Zvinorevei
izvi zvinongotaura pachena kuti mari yemuno iri kuramba ichiderera tingangoti pahuremu. Kuroti iyo hurumende pachayo hainawo tingangoti tarisiro yekuti mari yemuno ichange ichichengetedza huremu, nokuti kana mari inenge ichitarisirwa nehurumende yakwira tingangoti ne1 trillion zvinoreva kuti inenge yatokwira zvakapeteka kaviri.
Tichitarisa dhora remunyika riri kunzi nehurumende richaramba richishandiswa kunyange vamwe vari kuti ngarirege kushandiswa, rinenge rakamira papi chaizvo panyaya yeuremu hwaro?
Dhora remuno richaramba richidonha uremu, ende hurumende ndo zvairi kutotaridzawo kuti mari yemuno icharamba ichidonha zvichienderana ndingangoti nokukwira kuita zvinhu. Saka haasi mashoko zvavo anonyanyisa kufadza. Hakuna zvizhinji tingangoti zvataurwa kubva pamashoko aparurwa mukati mezuva ranhasi zvinonyanyisa kubata tingangoti kurarama kwevana veZimbabwe mukati mezuva ranhasi. Blessing
Nyanzvi munyadza zveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sachigaro vezesa vaSidney Gata vanyora tsamba kusangano runomirira vezvemigodhi reChamber of Mines vachirizivisa kuti havichakwanisi kuwanisa makambani ezvicherwa magetsi. VaGata vati izvi zviri kukonzerwa nekusashanda zvakanaka kwemamwe magwenya emagetsi emunyika uye kutadza kubhadhara zvikwerete kwezesa kuti itenge mamwe magetsi kubva kuMozambique neZambia, nyika dzinonzi dziri kuda kuti Zimbabwe inge ichibhadhara mari pamberi nekuda kwenhoroondo yayo yekusabhadhara zvikwerete. Vatiwo mari dzemitero dziri kubhadhariswa makambani nevanhu hadzisi kukwana kuti zesa ikwanise kuwanisa magetsi. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri weChamber of Mines vaIsaac Kwesu sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo vatavatumira. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Yati haichakwanisa kupa vacheri vezvicherwa vemigodhi magetsi. Zviri kureva kuti nyika yeZimbabwe yasangana nedambudziko guru chaizvo, nekuti kwemakore mazhinji vezvicherwa ava ndo vanounza foreign currency zhinji munyika, inosvika 70% of total foreign currency earned by Zimbabwe. Saka zviri kureva kuti kana vasina kupiwa magetsi havachakwanisi kuchera zvicherwa izvi, zvokonzeresa kuti nyika ichapinda panjodzi yekushayiwa mari yekunze yakati o. Zvakare zvinokwanisa kukanganisa futi nhau yemainvestors.
Ko sei muchidaro muzvinafundo Mugano?
Tiri kuona kuti mainvestors anga achiuya kuZimbabwe vanga vakanyanya kurerekera kuenda kumamining. Saka kana nyika yakushayiwa magetsi, zvaakureva kuti mainvestors vachatya kuuya muZimbabwe.
Ko hapanawo here zvimwe zvingaitwe nevemaindustries kuti vakwanise kuramba vachichera iyo migodhi?
Mining is a very expensive project yekuti haikwanisi kusupportwa nemagenerators. sezvo tinoona ma manufacturing companies. Saka zvinoreva kuti vanhu vachashaya mabasa nekuti vachamira kuoperator. Vichireva kuti kana zvadaro zvakare, target yehurumende yekugadzira inonzi $12 billion mining economy yaenda musango.
Zvataurwa navagata izvi zvakushamisa here?
Tinenge ndikachamadza nechekuti ndikushaya kuti chii chambonyanya kuitika kuti ZESA itadze kupa magetsi kune vemugodhi nekuti mazivira atinoita kwemakore mazhinji apfuura, tingati matatu apfuura, tinoziva kuti vemining companies ava vange vachibhadhara magetsi nemaUS dollars. Saka mari iyoyi iri kuenda kupi? Zvekare ndiri kushaya kuti hurumende zvavanogara matara vemukabhineti ndo zvavawirirana here izvozvo zvine national security threat yakadai kuti nyika ichapesira yaenda kunomira nekuti foreign currency inonge isingachauyi. Ndaifunga kuti announcement iyoyo yaitwa nezesa it's misguided, saifana kunge yatoitwa zvachose.
Nechikonzero che?
Nekuti paifananga paritokwa matanho ekugadzira dambudziko ringadai reisangana nezesa pane kuti vamhanye kunoudza nyika zvinhu zvinotyisa kudaro kuti zvokuti munhu wega wega paari anenge akuona kuti remangwana harina kujeka.
Nyanzvo munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kunyange hazvo mapurisa nevesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari kuti vari kuferefeta imwe nhengo yeZANU PF yakatyisidzira mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nerufu, kutyisidzirwa kwevatsigiri vebato rinopikisa iri kumashandaland west nedzimwe nzvimbo munyika kunonzi kuri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dza2023. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Komishona inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeHuman Rights Commission nhasi yanyorera tsamba kugweta rinorirwa kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa, ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefeta imwe nhengo yeZANU PF vaAbdon Mashayanyika vakakurudzira pamusangano weZANU PF kumberengwa kuti vachamisa vana vavo nevatsigiri vavo vapondwe. Mai Mutetwa vakanyora tsamba kumapurisa ZEC, ZHRC, National Peace and Reconciliation Commission nevamwe kuti vaferefete nyaya iyi kunyanya mapurisa avari kuti anongoti mutsigiri weTCC akangopomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga anobva akandwa mujeri. Mapurisa nezuro akati ari kuferefeta vamashayanyika. Vachitaura nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7, mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri hwebato ravo harikurudzire mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanirwa kumhangara kumapurisa. Kuchisidzirwa kwenhengo dzeTCC kunonzi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakaita seTengwe kumashonaland west. Nhengo dzeTCC dziri kumanikidzwa kuti dzipinde mumisangano iri kukokerwa nebato reZANU PF. Imwe nhengo yeTCC yakanyorerwa tsamba nasabhuku Patrick Samuel kuti iuye kudare kuzozvipindurira kuti sei isiri kuya kumisangano yeZANU PF ndivaBlessing Usman. VaUsman vakati sabhuku Samuel vakavachisidzira kuti vakasapinda misangano yeZANU PF vacharangwa neshamu ine munyu, vachiwo vave kutyira upenyu hwavo.
Akanga asina kutiitira isusu sebato remusangano TCC sezvo pakanga pata pakuchichidzirana kakanga karipo. Isusu takavangwana sekunge pakanga pachichidzirwa vanhu ende chitongo chinenge ichocho chiri kuchidzira vanhu bhozi sendadaro ndiro chichidzira vanhu. Pavaitira musangano wavo kuchehamba primary school rakanga riri zuva rechikoro chinje kutanga pachikoro. Pachikoro apa zvakare paitwa inspection vanhu vatase masau mugwaro rekuvhotesa kuti akapereterwa zvakanaka here. Saka sada sekunge kuchichidzira vanhu kwese kwaitika ikoko.
VaUsman vanoti vakanomhanyara kumapurisa asi havana zvavakaita sezvo vainge voda kuvayananisa.
Isakazopinda mucharge office navakatsande tremo tichida kuvhura docket. Mapurisa tataura navo nomukuru wemapurisa vanoti vava nadzo. Pakaita sekunge paita isusu nyedu pakaita sekunge paita kacounselling kavada kuzamauda kuti vataure kuti isu tichinisisa kuti isusu tivhurire docket tatoende kuna sabhuku nakanzurwa uku matare kuti nyaya ionekwe iendere mberi. ndipunga takadonza kongo yakareba tichikakavadzana kuti pavhuro dhoketi asi pakakata kakurumaruma kwemukano kuti dhoketi rivhuro nanhasi asati ravhurwa dhoketi
asi sabhuku samuro vanoti vakanyorera tsamba kunhengo dzebato ravo chete sezvo vachiti zviri pamutemo
tiri kuti isusu munhu kusauya kumusangano saka munhu kana asingaya kumusangano anoita sei angane kuwhatsapp yekutanga nechi2 nechi3
izvi zvatsigirwa nemutauriri webato rezanupf mudunhu remashonaland west vanigel murambiwa vanoti zanupf ibato rinopindwa nevanhu vanoda vasingabanikidzwe
no you know our police is clear sangano is voluntary saka tiite izvozvo katitounganidza vanhu paipaite tichitounganidza vanhu vanoda mamembers ezanupf akajoina voluntary izvoizvo hatito takazviita you know zanupf is a machine we don't do that
kushungurudzwa kwenhengo dzebato retriplec kunonzi kuri kuitikawo mudunhu rechiweshe kumashonaland central nhengo yetriplec muward 4 vatraimobvepfe vanoti nhengo dzavo dziri kurohwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanupf uye vari kumanikidzwa kupinda misangano yebato iri
vanhu vari kutochidzirwa vamwe varitonzi vamwe vautofoswa kutoenda kumusangano nasi ndatonzwa pemausenano ichitonzi vatonzi mukangorega kuya kumusangano tichaiwo dzimba dzenyu manheri tichikurovai kanhu vakutofoswa kuenda musangano wezanupf vasingade kuenda nakansela yaya anonzi Michael Mutopa yeye
vabvepfe vanoti nhengo dzavo dzakanomhanara kumapurisa vanhu vana vakasungwa kunyange nyaya yavo isati yatongwa
the following day yacho ma2 AM futi ose kumupolisi ndopolisi yekubhindura ndopa yakazouya ichitora vamwe vamayouth anga aripo ipapo vanhu va4 vanhu vanonzi wanda mabvindi pondoro ari muchenje neanonzi mavin chikuni ipapo kansela akasara but anga ari part of this zanupf tags vadaro vakavha vaenda kubhindura saka vakanopinda kukoti vakabhadhararwa mabheu nana MP anonzi Mugweni ndiyakabhadhara mabheu but vadzoka futi uku kumaraindwo varingochidzira vanhu nanhasi
hatina kunzwa divi rezanupf mudunhu sezvo kanzura weward 4 vamichael mutopa nhasi achigara wedunhu vakazembe vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
sangano rinopa rubatsiro munyika dzepasi rose reworld food program kana kuti WFP rinoti riri kuedza kutsvaga nzira dzekubatsira Zimbabwe iyo ine vanhu vari pakati penyika dzemudunhu resadic dzakatarisana nenzara inotyisa izvi zvinonzi zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mitemo yehurumende uye kurwiswa kweukraine nerussia shingirai madondo anotipa nyaya inotevera
vanona nezvekufambiswa kwemashoko muWFP vatatenda macheka vanoti vari mubishi kusembaradza urongwa hwekugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nenyika munyaya dzezvekudya
muzvirongwa zvatinoita tinoshanda nemaNGO nemapartners akasiyana-siyana tichizama nepese patinogona napo kuti vese vanoshaya kana kutambura vawana chingava chikafu kana mari atinoti macash transfers kuti vakwanise kubatsiridza kutsvaga zvekudya zvine utano kuti vapewo vangava vemhuri dzavo dzakasiyana-siyana tinokurudzira kudya kwakakwana nekwakasiyana-siyana
izvi zvinotevera gwaro rechitanhatu reUnited Nations Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vasina chikafu mudunhu resade kusanganisira Zimbabwe hunosvika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 49.9 miriyoni kubva muna kubvumbi wegore rino kusvika kurume wa 2023 gwaro iri rinoburitsawo pachena kuti vana vanosvika mamiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana matanhatu kana kuti 18.6 miriyoni havana muviri yakagwinya nekuda kwekushaya chikafu chinovaka muviri zvakabuda mugwaro iri zvatsinirwa nemutungamiri werimwe remasangano anorira kodzero dzevadzidzisi munyika reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti p2uz dr takavafira joe
tine 30% malnutrition muzimbabwe pari zvino vana vachitadza kuwana chikafu chinokwanisa kuti chivake muviri vana vanotambura ava vari kwakasiyana-siyana vazhi vazhinji vari mumaruwa kana mumaruwa areas. Asi malnutrition inengewo yabata zvikuru sei mumahigh density maurban areas nokuti vanhu vari kunonga sose nomuromo vabereki vachitadza kuriritira mhuri dzavo nokuti mari yemuZimbabwe mashangora pata hapana zviripo makumbenyo.
Vamacheka vati sangano ravo rinoshanda nemamwe masangano akazvimirira pamwe chete nedzihurumende mukuedza kuwanisa vanhu zvokudya zvinovaka muviri nemari sezvakaitwa nehurumende yeJapan kuburikidza nemuzinda wayo muZimbabwe nemusi wechipiri.
Sangano reWorld Food Program rinoshanda zvakanyanya nehurumende nevamwe vemapazi akasiyana-siyana anosanganisira maNGO vari mumabasa ekuvandudza upenyu hwevanhu varimo nezvekurima yatingati agriculture, zvedzidzo nezveutano kuti urongwa kana manational policies nemastrategies anobetsera yatinoti nutrition kuvanhu vemuZimbabwe neavo vanoshaya zvikwanisiro.
VaEmos Masango avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weJapan munyika vaudza Studio 7 kuti hurumende yeJapan yakapasangano reWFP iro rinoti riri kutarisira kubatsira vanhu zviuru mazana mana mumaruwa nemumadhorobha rubatsiro rwemari.
Hurumende yeJapan kuburikidza nemuzinda wayo muZimbabwe yawedzera mupiro wezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kusangano reWorld Food Program kuti ribatsire kurwisa kwenzara muZimbabwe.
Kubva muna 2019 Japan yakapa mari inopfuura 24.6 million yemadhora ekuAmerica kuWFP yechikafu pamwe nekusimudzira magariro evanhu muZimbabwe. Mamwe masangano ari kubatsirawo vana vavendonda nekuda kwenzara anosanganisira Go Zimbabwe iri kushanda nemakanzuro eHarare neBulawayo kupa vana ava zvekudya zvinovaka muviri. Vachinyora muve panhau reSunday Mail, vamunangagwa vakati Zimbabwe yainge ichitarisira kukuwa chibage chinosvika matani miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million tons mwaka uno. Asi vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 kumasvingo nemamwe matunhu eMatebeleland vanoti vave kuyaura nenzara uye havasi kuona chikafu chiri kutaurwa navamunangagwa. Nyika iri kutengawo chikafu kubva kuMalawi neZambia kuburikidza nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe zvinonzi nenyanzvi muratidzo wekuti munyika muna chibage chakakwana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto gumi nemashano nevanhuwo zvavo vatatu vanzi vaurayiwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSahel kuMali. Mashoko aya aziviswa nevatauriri vemauto kuburikidza nemashoko kuvatori venhau. Mauto eRussia anonzi nhasi arwisa zvakasimba gutaguru renyika yeUkraine reKiev nereChenev ayo angave nenguva asiri kurwiswa. Ukraine inotiwo iri kusimbaradza kurwisa dunhu reKherson rakapambwa neRussia hondo ichangotanga. Mazana nemazana evanhu anonzi akaratidzira nezuro muguta guru reIraq reBaghdad akapinda mudare reparamende nechisimba achiita hasi kufarira danho rekuti vaMohammed al-Sudan vanonzi vanodyidzana neIran vatore chigaro chemutungamiri wehurumende. Panguva yonyika yatarisana nesarudzo dza 2023, nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuramba dzichichema nenyaya yekuvhundutsirwa pamwe nekutyisidzirwa nenhengo dzeZANU-PF zvikuru kumaruwa uko dziri kunze dziri kumanikidzwa kupinda misangano yeZANU-PF kana kupisiswa nhumbi dzebato radzo. Kunyangazve mapurisa pamwe nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission vari kuti vave kuferefeta nyaya yekutyisidzirwa nerufu kwemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa pamwe nemhuri yavo nenhengo yeZANU-PF vaAbdon Mashayanyika. ZANU-PF iri kuti vanhu vari kuita izvi vari kuita vasiri kuita vakamirira bato. Tingaona ere pachita shanduko ne matano ayo kutorwa ne mapurisa pamwe ne commission ye zvekodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzokora pamwe nenhengo yeZanu PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Zvino shatirisa, zvino katyamadza zvikuru kuti nhengo dzedu dziri kushungurudzwa. Iko zvino munoziva zviri kuitika kuna Honorable Job Skala na Honorable Sithole nenyatsime 15 vakasungirwa nyaya yekunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga kunyatsime. Asi toona kuti kuZanu PF kune vanhu vakaita sana Mashaya Nyika vanenge vachitaura kuti munhu ngaaurayiwe, asi munhu iyeye ari kufamba ari panze. Iko zvino mapurisa akutanga kumhanya kuti tumhu tumhu vachienda kuno da kugadzirisa nyaya iyoyo. Asi yakaitika kare kare dai pasina amai Beatrice Mutetwa vakazopindira nesu tichipopota. Hazvisiriro zvinofanira kuitika izvozvo. Mapurisa anofanira kuita basa rao sebasa rao. Kana munhu akataura kuti munhu ngaaurayiwe ngaasungwe.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Vachirumhanzu, munoti ine zvipomerwa zviri kupiwa Zanu PF izvi pamwe chete nemashoko avadzokora?
Vataura havo munhu aregedzi kutaura zvaanoda, asi mukutaura kwavo vanenge vasinganyatsonzwisisa minyaya dzomutemo. Hakuna munhu anosungirwa nyaya yokuti iwewe ndichakutuka mangwana. Iyoyo haisiri mhosva, inozova mhosva kana watukwa. Ndopo anoti ndakatukwa namashoko okuti okuti okuti. Iye zvino vataura zvokuti zvakanzi nhingi uchaurayiwa, nhingi uchazodini, nhingi uchazodini. Legally pamutemo hazvina maturo, ende hakuna mupurisa angasumuka achibva mukamba achiti iwe zvinonzi wakati ucharova munhu mangwana. Nyaya yokuti munhu anourawa muno muZimbabwe, munhu akaurawa unotoenda kukoti. Izvi zvokunzi kuna vanhu vanopisa hembe dzeMDC and so forth, zvishuwa izvozvo zviri wrong ende zvichaongororwa. Ivo ngavave neevidence yokuti ngana ndiye akapisa t-shirt iyi musi wakati, vondoripota kumakotsi.
Vadzokora,
kana munhu ukatyisidzira munhu, kutongotyisidzira iri kutori mhosva. Atimirire kuti munhu atange apondwa munhu iyeye ozonosungwa. Anotofanwa kutosungwa. Tine vanhu iko zvino vakasungwa nekuti vangotaura kuti Munangagwa ibenzi. Havana kutanga vamirira kuti Munangagwa atange apenga ndobva vazoenda kunomusunga. Vakangomusungira izvozvo kuti ataura mashoko ekudzikisira wavanoti mukuru wenyika. Ndizvo zvimwe chete zvakaitwa naMashaya Nyika. President Chamisa vari kugara vachitaura pose kuti atidi mhirizhonga, ndiye mutungamiriri wenyika anodiwa iyeye. Makanzwa Chiwenga ndozviti vice president achitaura kuti you're going to crash Chamisa. Mamunangagwa vakataura the same thing. Saka munoona kuti kuponda kwati kunotangira kuvakuru, hanzi hove inoora kubva kumusoro.
Ndozviri
kuitika izvozvo. Vakuru vari pana vambokuvaona vari kusapota mhirizhonga.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu.
Ndatitange pavataura iko kupedzera kavachiti vachirwenga vanozviti vice president. Ichokwadi here ichocho? Handikunoona kuti hapana zvatiri kutaura pano. Tiri kutaura navatengesa vasingazivi kuti nyika yavo utungamiriri hwakamira sei. Ndo chokutanga. Zvese zvinotaurwa kuti kuchazoendwa kupi, kuchazoendwa kupi. Manyepo tinoziva kuti kana maelections akuitwa MDC inenge ichikambena ichitaura izvozvo. Ndiri kuti inini maZimbabwezi vakatevera izvi ine mahere kuti leadership yeTCC yairamba kuti hakuna masanctions. Asi Gwendo Guno yabvuma kuti masanctions aripo. Saka fuulanomu tatichitamba here, chichataita.
Vadzokora, imiwo sebato zvii zvamuri kuitawo kuti munge musingaprovoke kana kudena nyaya dzemhirizhonga?
Hatitogoni kuti titaure nyaya yemhirizhonga nekuti hatina chatiinacho. Hatina pfuti, hatina mabhambu akazara neZanu PF. Hatitorina kana mari yacho, maresources acho ekuti tikwanise kuita mhirizhonga. ZanuPF ndiyo inoba mari.
manzwa kubva kuna Sachigaro we-Triple-C mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzvokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunenge yeZANU PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare. Iye zvino ndokusiyirai muina Gibbs Dube weStudio 7. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela kustudio 7 ngolesine mhlaka 28 2022 mokips dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka kulalokhu obekukhangelelwe. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha amagetsi elizweni lonke jikelele lokwehluleka ukubhadala izikwelede. Izakhamizi egezi zikhala ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe awusoze ukuthuthuke njengalokho obekukhangelelwe ngenxa yokugudeka kwedola, umkhuhlane we-COVID-19 lokwenzakala kwamanye amazwe okwenze kwakhuphuka intengo yamafutha epetulo lempahla etshiyeneyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma namhla esethula okumayelana lokusetshenziswa kwemali kahulumende, uNcube uthe umnotho wakwele Zimbabwe okukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.5% lonyaka usukhangelelwe ukuba uzathuthuka ngokwedlula kancane isilinganiso sokune lengxenye ekhulwini i-4.6%. Kwazise njalo ukuthi uhulumende uza kwengeza imali yomthelo we-tax free threshold kusuka kunkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola i-300,000 RTGS kusiya kunkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000 RTGS ngomnyaka. UNcube uthi lokhu kudalwe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele, ukukhuphuka kwamafutha ezimoda ngenxa yempi phakathi kwelizwe le-Russia lele-Ukraine, ukugugudeka kwedola leZimbabwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UNcube uthi emhlabeni wonke jikelele kukhangelelwe ukuba umnotho uzancipha okumangalisayo emazweni.
I therefore propose to review the tax-free threshold on local currency remuneration from 300,000 Zimbabwe dollars to 600,000 Zimbabwe dollars per annum, and with effect from 1 August 2022.
Nikhangelele ukuthi ngikhuphule izinga lemali engelambadalo ye-tax kusukela ku-300,000 kusiya ku-600,000 ngomnyaka. Lokukhuphula imbadalo ye-tax iye kuzigidi ezilishumi lambili kusukela kuzigidi eziyisithupha. Lokhu sikwenzela ukuthi kuthuthukiswe ukusetshenziswa kwemali elizweni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, uthi akumangalisi okwenziwe ngoNcube.
Kukhanya vele akubula into ekhuphukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo yezisebenzi kahulumende. Ngaba kunjalo ukuthi wehlise imithelo yabo, kodwa ubekhuluma ngokwemali eyeZimbabwe yalapha. Ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle. Uzabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu. Ukukhuluma ngama-external factors, intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe, kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani. Okwegolide ye imali zegolide ukhuluma ngazo, kodwa akutshengiseli, awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana beZimbabwe izalungisiswa. Ye, singathi khona akwenzanga lutho, ibhajethi yakhe bingaphathanga lutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu i-disposable income.
Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi kuyamangalisa ukuba uhulumende lokhu eziqathanisa lamazwe alomnotho ophucukileyo.
Izinto zizaya zilokhu zisonakala ngokuba uhulumende ufihla ikhanda enhlabathini kulokuthi akhangelane lesimo njengoba sinjalo. Ile budget iveza ukuthi uyaphika ukuthi lizwe liyadilika ukuthi ezomnotho kazisekho ukuthi akusela industry, akusela zikola, akusela zibhedlela, ukuthi abantu bayehluleka ukuthenga ezitolo ngokuba izinto zingathengeki. Lokho eqhubeke njalo ngendlela liyanendala engathi kuthiwa i-budget yase-Europe kumbe e-America kumbe e-Japan lapho izinto ezihamba khona kahle. Le budget kayiswe zincedela kancane abantu basezibaba.
Umnumzana Stevenson Dlamini eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uthi akuqedakali okwenziwe nguhulumende.
Kuhlelo lwe-budget kubana kukhuphulwe inzuzo eqondane laba asebenza kugatsha lukahulumende esidinga ama-civil servants. Ukweze ngendlela ayithembise ngayo kubana uzakhuphula nge-100% kuphula kwezuzo ethola yilaba sebathatha umhlalaphansi, ama-pensioners. Sinazelela njalo kubana olunye ugatsha oluthole inzuzo ethe xaxa lugatsha olukhangele lokulungiswa kwemigwaqo lokwakhiwa kwezakhiwo ezehlukeneyo. Lalo lolo gatsha luthole inzuzo engathi iphezulu. Njalo sinanzelele ukubana noma ikhuphuliwe leyo nzuzo ayifinyeleli kumandla adliwe yi-inflation.
Umphathintambo wezemali uphinde wathi umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokuwa kwesivuno salo nyaka. Ngimele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ilakho ukwengeza isikhathi sokucisha umlilo kagetsi njalo lokuhluleka ukuhlawula izikwelede ngenxa yokuswelakala kwemali. Izesa ilobele inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Mines isithi abemba okutshiyeneyo balakho ukungatholi umlilo kagetsi ngemfanelo ngoba kayisenelisi ukubhedla umlilo omningi lokuthenga omunye kwamanye amazwe. Unkosikazi Salima Bena owemba igolide eFilabusi esabelweni seMatoran South uthi kuyethusa okwethulwe yizesa. Uxoxa loGaina Gumede Saidi weStudio 7.
Nadathi khona abasand ukuza khonapho asilankani and asilankani ngoba vele akusebenzeki. Sizasebenza sithini manje pho? Akusebenzeki, bekuvele sekuhlupha ukusebenza kwakhona manje nxa sebesenzeli. Kunzima sithi.
Manje njengabembi begolide liza kwenzani ngakho lokho?
Akuthethi sizayenza sithi ngoba umsebenzi uvele uzakuma. Kanti sizayenza njani? Wena ufuna amagesi bento lesifuna amagesi la uyakwazi. Siphelele khonapha, siphelele ukuphelelwa. Siphelele sesikuza lathi khonapha vele sidanise kudana okukhulu. Sizokudana okukhulu. Pho abantwana sesizabaphani.
Lina livele liumba igolide ungapi kwelizwe?
Mina sina sesefika kuso ngapha. Sesifika uSabakifila.
Manje kuyiwa ngapi? Kusukela lapha nxa kuthiwa akulama gesi lizavala yini imigodi lizakwenzani lizadinga ezinye yini indlela?
Sesizavala imigodi. Xa kungela gesi sizasebenza sithini? Nxa kuyadayisa kufuna igesi. Okuyenza yonke into sifuna igesi sisi. Manje yikho kutho ukuthi kuzavala vele imigodi yikho sikhala sisi ukuthi pho sesizayenza njani. Sikhala ukuthi abantwana bazawudlali ilanga litshisa kithi shuwa. Imisebenzi kahle sayekela imisebenzi kungoba amafema avalwa. Khathesi sibuya ngapha sebesitshela ukuthi akusela amagesi. Indaba edanisayo sisi lokhani ukuthi vele siphelele silapha sikwazi ukuthi sithele asikwazi vele siphelele ukuphelelwa.
Lo bekunkosikazi Salima Bena owemba igolide wekhoka loGaina Gumede Saidi weStudio 7 ekobulawayo. Sikhangele ezinye njalo indaba. Izakhamizi zesiqintini segezi eMatoran South zithi sezibhekane lendlala esabekayo kulandela ungani kuhle kwezulu okwenza bengatholi isivuno esihle lonyaka. Yine ngilithi licela uhulumende angenele ngoba uMangoyi selala eziko. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Iningi labantu kulomhlobolo selisithi selisidla kanye ngosuku ngenxa yokuswelakala kokudla. Umfelokazi uThobekile Zulu uhlulukelwe kwamagama engazi ukuthi abantwana ozabaphani njengoba engavunanga lutho.
Lapha kezi sithwele nzima bakithi. Mina ngihlala abantu babama bathathu kunzima. Lo nyaka vele izulu azange line kuhle asifunanga lutho. Sidla kanye ngelanga lokuthi abantwana labanza bathini lo nyaka ngazi. Kunzima kakhulu. Umkami wabhubha. Wangitshela abantu babantwana abathathu. Bengiziphelela ngokuthi ngilime lami ngithole khonokho kuncane manje lo nyaka kunzima.
Inhlanganiso eziningi ezincedisa izakhamizi ngokudla azisekho njalo iningi lithi lezi nhlanganiso zavinjwa nguhulumende. Izakhamizi zithi zezwa ukuthi uhulumende uzobaphathisa ngokudla ngenyanga ezayo. Umnumzana Kennedy Moyo ubuhlungu ngohulumende.
Uyivala kanjani nasihamba ugamenti yena lo gamenti ukuwafika yini lapha kithi ezobona ukuthi abantu bahlekinjani abantu bakhe.
Izakhamizi eziningi zithi sezihambisile izikhalazo zazo kunkokeli zezigaba okuhlanganisela labo osobhuku kodwa kulanto ephumayo. Umnumzana Majors Ndebele usobhuku kumathina village uyafakaza ukuthi yindlala yodwa esigabeni sakhe.
Indlala eyiphethe abantu yikho kusithole sezima singabakhokheli ngoba kumele sibanakakeli ukuthi bangaphiwani. Kuthi siyabacelela izinto ukuze kuthiwa yindlaba amadona basithembisa kodwa kabakafiki. Enye sithembisileyo kakhulu yiCritus ibithe ekupheleni kwaSeptemba izazama ukuthi wonke umuntu okhona phaa esigabeni azisuze ukudla so kodwa kabakakwenza. Abanye vele sibisidla ntambama kuphela isi ngoba vele akula lutho lo nyaka vele khona idwala zangasibisingela edwaleni siziphumele sinje singalaluti.
Umnumzana Mkhululi Ncube usobhuku onhlupho ugcizelela amazwi kaNdebele njalo ukuthi usiwahambisa izikhalazo zabantu kunkokheli eziphezulu kodwa akatholi impendulo.
Awula sizobefika uSeptemba lezi fuyo zethu azisekuzimele akula kudla akula tshani sisifanana nje isifuyo labantu
kubo ungamajamu ukuthi kuncinyane. Kukuncinyane sizisiya edama elikhulu kanjani phansi emhabinyane elinku. Siyazihambisa singaziwa ukuthi
azamaimpendulo
sikayitholi. Lo councillor sihambise ucouncillor ahambise phambili ku-social welfare but asikaphendulwa lutho kodwa ngapha indlela yasibulala.
Ezinye izakhamizi zekhezi zithi zazama ukufinyelela uhulumende esebenzisa ummeli wazo edalela ephalamende okubandlale ZANU-P F umnumzana Saul Makalima Ncube weMatopo South. Oyiso esigaba esibhakane lendlala enkulu kodwa kamboni njalo ezikhalazo kaphenduli. Umsazi weStudio 7 uxhumana la ecingweni wala ukukhuluma ngodaba lwendlala. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezimbiko lokusakaza unkosikazi Monica Mthwanga uthi uhulumende wakhe usethembise ukuthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe.
Asivunanga kuhle lo nyaka uhulumende uzabona ukuthi akula muntu ozalamba. Ngenxa yohlelo lukahulumende lwentwaso sesoba silokudla mbijana okuzasincedisa njengabantu okwesikhathi njalo sesithenga umuntu ngaphandle kwelizwe.
Izulu alinanga kude kweleZimbabwe ekupheleni komnyaka ophelelela sekuqaleni komnyaka wonalo kusenziwa ikutshintsha kwezomkhathi i-climate change osemhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso encedisa uzulu kwezokudla emhlabeni wonke eye-World Food Program ithi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe angamathumi amabili emhlabeni wonke elibhekane lendlala enkulu lonyaka ikakhulu kusukela kuyenale inyanga kuze kuye kupheleni komnyaka. Ngiyimele Studio 7 konhlupho eKezi Matabeleland South Province igama ngeza Jesus Banda.
Ulive talk namhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana. Le yiStudio 7 esaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. elemelika kubikwa ukuba lifisa ukuhlenga unkosazana Brittany Griner odlala umdlalo webasketball lo Paul Whelan abavalelwe kwele Russia. Elemelika kukhanya engani lizakhulula uVictor Bout obanjwa ezama ukuthengisa izikhali kwelemelika lokunye. Umnumzana Anthony Blinken umele ilizwe lemelika ophethe isikhundla sobona ngokudlelana namanye amazwe ukhangelwe ukuba uzakhulumisana ngodaba lolu lomunye wakhe wakwale Russia. Unkosazana Naledi Pandor wakwale South Africa ophethe uhlangothi lukahulumende lokudlelana lamanye amazwe uthi ele Israel kukhanya ngani lincindezela elePalestine ngokubandulula okumangalisayo. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission ithi isiphenya udaba lokuchochozela ukubulawa komkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa lilunga le-ZANU-PF umnumzana Upton Mashanyika. Lokhu kuvele kuncwadi ethunyelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa yili komishini namuhla. Izolo amapolisa lawo aveze ukuthi asephenya lolu daba ngemva kokumangalelwa kukaMashanyika ngumthethwa emele uChamisa lebandla lakhe. UMashanyika uphume kuvidiyo kunsukana ezedluleyo esithula amazwi akhanya ekhuthaza ukubulawa kukaChamisa labasekeli bakhe. Nanxa ubufakazi bali vidiyo bebusegcekeni kusikhathi sonke lesi, amapolisa alokhe engakambophi uMashanyika kanti icala aze alivula sokumangale umthethwa. I-CCC ithi lokhu kuveza sobala ungaqhutshwa kuhle komthetho. Nanku amalunga ayo alitshumi lane akuqela umnumzana Job Zikala lomnumzana Godfrey Sithole alokhu evalelwe esitokisini ngecala lokutshotshozela udlakela. Ukuhlaziya lolu daba siphuqele isiphathamandla se-CCC emelika umnumzana Tim Muringayi lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula inqoqo.
Ukuqala kwabe-CCC lokho ukuqala kwasuku zonke indlela nje abahlezi bekhala ngayo, kodwa engilabo ukukhala okuqondileyo okutshengiselayo kodwa ukuthi ukukhala kwakhona kunokunye abakwenzayo ukuthi abantu ngaphandle ngale kwamanye amazwe babone njengabantu abakhahlanyezwayo ukuze baqhube kuhle i-agenda yabo abanayo. I-agenda yabo iklear yokuthi bajoyine isimpathi ngale kulabantu abanye bangaphandle abangani babo, bayenze kulokhu abakutshelwa ukuthi bakwenze, bakudramatize ngendlela yaleyo njengaleyo ukuze into yabo abayiqhubayo ibe segcekeni. Okukhona yilokhu ukuthi ilizwe elilomthetho elilesisekelo sombuso, umthetho wonke okhona owelizwe ubusha isisekelo sombuso welizwe okhona. Abantu bonke bona abanjalo, xa umuntu eyephule umthetho mbobo awukhathalekile ukuthi ngowaliphi bani, kumele umthetho uyehle uye kuye umuntu lowo ajeziswe ngendlela esemthethweni. Umthetho vele kumele kungabi yinto nje babankomo yokuthi umuntu wonke uyadingayenza into angadela amaqala kubebayenza into engayisiyo bayenzi imbutana yabo ingekho emthethweni, bese bethi umthetho uzabayekelela nxa ukuthi uzathiwa bengabotho kuyathiwa abantu be-opposition. Hhayi, sikho lo abahlukunyezwa laba bantu.
Naso baba Muringayi uyamuzwe yakhuluma ubaba Gawule uthi gakula kuhlukuluzwa elikwenziwayo yini nje lapha elephula umthetho lidinga uxhaso kwaba kwamanyamazi.
Ngiyabonga mhlonitshwa Gawule. Into ehluphayo ma umthetho usetshenziswa in one way not the other way, ikwesi kukhalayo khona saqala kudala ngendaba zona lezi. Siyabona ubaba lo owa-threatened ukuthi uChamisa labantu be-Triple C labantwana bakhe on video, akula enye i-evidence, but yena ngokwakhe khuluma khonoko that was the second person in the same week in the same area bekhuluma indaba ezinjalo ukuthi kumele kufiwe in the Triple C. Okunye wathi wathunywa ngu-president u-Emerson Mnangagwa ukuthi atshela abantu abahlala endaweni yabo yona le ukuthi bangavotela i-CCC abasoze banikwa ama-implements lama-benefits okumele baphume lapho abahlezi khona. So ubaba uGawule mbona ekhuluma esithi yena iZimbabwe ilizwe lomthetho. Ma umthetho ukhona Why is it reserved for abantu betriple C kuphela?
Nanko umbuzo baba Gawule, uyakhuluma ubaba uMringayi lapha enda ngilethemba ukhulumela ekuthini amapholisa kanye leZimbabwe Human Rights Commission bathe sebephenya ukwethuselwa kukaChamisa lilunga leZANU PF leli ngemva kokuba amagqwetha kaChamisa ehambe ayamangala kodwa kuyikuthi bekuludaba oluvele lukhona egcekeni kodwa kungela lutho olwenziwayo ngamapholisa.
Ye baba Nkomo, ngiyakuzwa sithi udaba lolulukwababa lo obehlasela leyo ajeziswe ngendlela efaneleyo ngoba wephulele umthetho welizwe ukuthi athi yena uzabulala uChamisa lemoni yakhe lanjani. Kuliyicala khonoko, ngakho-ke kumele baba lowo umthetho ufinyelele kuye, ajeziswe ngendlela efaneleyo. Kungakhathalekile ukuthi ngumuntu walentibani, kungakhathalekile ukuthi kumbe ngumuntu weZANU PF, kunomuntu owase weZANU PF, kunomuntu ozonda uChamisa ukuthi kumbe ngokwemulini yakubalwa khonani, kodwa kumele umuntu lo ajeziswe ngendlela efanayo. Ngokunjalo ilizwe leZimbabwe ilizwe lomthetho, ukuthi umuntu owephule umthetho ungakhathalekile ukuthi ngubani. Nxa ukuthi ubaba lo ukhulumile lokhu, ubaba lo umele umthetho uyehle uye kuye, umsebenzi wamapholisa lo ukuthi baxwayisise ukuthi ubaba lo khonokho simile ukukhulumile ukwezini njengoba kuthi kule audio nokule video ekhona ngakhona kwakukhulumile akudingisisa ukuthi uyakuvuma yini kumbe uyakuwala yini khonokho ukuthi nguye okukhulumileyo ngendlela akukhulume ngayo. Ebeseba ngumuntu oyetheswa isiqala lokuthi yena uzawulala upresident be-CCC nemoni yakhe.
Nanso baba Mringayi, lizwakala limqotho elikababa uGawule lokuthi abantu kumele bajeziswe bengephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Ye, but siyabona ukuthi ma abantu be-triple C bengagombozela ukuthi bayenze into enjalo sebebotshwa, kungabi lama-investigations akhona okukhulunywa ngobaba uGawule okwakathesi. Siyabona ukuthi ubaba lo wakhuluma into le 2 weeks ago lokhu engakabotshwa ngamapholisa kuze kwathathu igweta likababa uChamisa umama uBeatrice Mthethwa ukuthi afile i-assault charge or insulting charge ukuthi amapholisa lawo sesithi se-investigator after 2 weeks. But sabona laphana enyathime ngantiwa kwaba le nkulumo bahle babopha ubaba uJob Sikhala labantu abayi-13. So yikho esikutshoyo khonoko ukuthi ma kuyi-triple C kuyagijinywa ngamapholisa kungelawo ma-human rights organizations or amagweta sebephongubopha abantu be-opposition.
UMnumzana Tim Mringayi ngowebandla le-CCC eMelika bekhuluma endawonye lelunga leZANU PF uMnumzana Philip Gawule. Bebeqoqa lo Ntukameli Nkomo we-Studio 7. Ibandla le-African National Congress likhangelwe ukuba lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa eJohannesburg okuzakhulunywa khona izinqumo zelizwe leli kulungiselelwa iminyaka elandelayo. Ibandla leli lethule umbiko enkundleni yalo yobulenjini bokuxhumana lesithi umhlangano we-National Policy Conference ulakho ukuphatha udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha e-special permits. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele uMnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umhlangano we-Policy Conference wa-African National Congress uqala kusasa ngolwesihlanu. Yikho ke kuyabe kukhulunywa khona indaba esingadondwa senzi ngama-policies awe-ANC kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozabe ukhona ngoDisemba.
Ye, baba Mabhena, ukubona njani ongethulwa libandla le-African National Congress?
Kukhangelelwe ukuthi lo mhlangano uxoxe ngodaba esilubiza lwasemzini sithi migration, okuphathelana futhi lo daba lolu olwama-special permits aphiwa izizalwane zaseZimbabwe. Yikho-ke sithi thina sivule amehlo sikhangele kakhulu ukuthi kuyini okuzaphuma, kuzaxoxiswana njani. Yebo, yena bakhona abangafisiyo ukuthi kuvuselelwe lezincwadi okuthiwa ngama-special permit abaphakathi kwa-ANC ngodaba lokhetho. Kodwa ke siyakwazi sonke ukuthi into yenza ukuthi ANC ingathola amavoti amaningi ayisiyo indaba ye-migration, kodwa indaba eziphathelene lokuswelakala komsebenzi. Khathesi abantu kade bekhala kakhulu ngodaba lwe-Eskom, ngoba abantu bangaphandle abasebenzayo balutshwana kakhulu eSouth Africa, bayi-7% yabantu bonke abasebenzayo eSouth Africa. Kanti ke futhi abantu abaphethe ama-special permit ngabantu abalutshwana bayi-178,000, ngabantu nje abalutshwane kakhulu esingakuzwisisiyo ukuthi kungani uhulumeni we-ANC engavuseleli lawo ma-permit. Abantu bathwele nzima ngohlelo lwama-permit ngoba abaningi bayehluleka ukudlulela kwamanye ama-permit njengoba kwakutshiwo nguhulumeni we-South Africa. Laba abalutshwana sebe-apply labanye bakhona bayachithwa. Bachithwa ngokuthi kuthiwe kabakhwalify. Njalo abanye bachithwa futhi ngokuthi amakampani abasebenzelayo kazange alethe i-proof eyokuthi kakulam South African ongenza lowo msebenzi owenziwa yiZimbabweni. So ke abantu bathwele nzima kakhulu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Mpena. Pho kuyahamba njani ngakhonoko?
Asazi ukuthi kuzaphumani ku-police conference ye-African National Congress ibandla elibusayo. Sonke siyabe sifake amehlo ethu khona ngalo ukuthi sizwe ukuthi kambe kukhona yini okungcono okungaphuma khona.
UMnumzana Ngabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxela eseJohannesburg. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Okhuluma ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshwa. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-albhamu yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, kusho ukuthi sizikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ufisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Ngoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idla ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engifisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemtsimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni ezifana nemtshado noma nje ngama-birthday oro nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscribe, zikhona kuyoutube African Sounds Collection. Itholakale enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le namba, ngithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
Yes, siyabonga kakhulu ke mlangatheli Ncube, ungathunela kusasa ukuthi ubuye njalo khonapha kustudio 7 singakehlukana isihlobo sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesikhokhela namhlanje. Uhulumende weZimbabwe uthi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lo nyaka kulalokhu obekucatshangelwa. Inkampani ephehla umlilo kagetsi ithi ilakho ukucitsha umlilo kagetsi ngenxa yokuswelakala kwemali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu
murimi weshona. Ndinokupa inawu
murimi weshona. Ndinokupa inawu murimi weshona. Ndinokupa inawu murimi weshona.